ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tiri kuenderera mberi nehurukuro naamai Abigail Magwenzi vanova ivo mufundisi uye zvakare vari muzvina bhizimisi uye vane mubatanidzwa wemadzimai unonzi Red Lipstick Revolution. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mubatanidzwa uyu unobatsira sei madzimai.
Tinobatsira madzimai akasiyana siyana. Iko zvino takasaina agreement nemashonaland West Province yemuZimbabwe kuti tipinde munharaunda tishande nemadzimai nemadifferent projects, zvikuru sei income generating maprojects kuti tivarime macash crops for export. Ndozvinhu zvatiri kuongorora tiri kuno kuDubai kuti zvinhu zvedu zvikabva kuZimbabwe zvingapinde pinde papi uye zvinopinda sei, chii chinodikanwa, because munyika inoyi havarime zvese zviri important. Inyika ine relaya on matori yakamhenge iine oil but yakurelaya yakachinja manje oil yanzi yakupera vakuita zvematori. Saka tii takaona kuti market ino tikaistadha semadzimai tikaifokasa because haisi kure iri padhuze, zvinogona kutoempower nekusimudzira mudzimai ari kumusha ari kurima kaarea kake ikako nekuti pane madirect flights zvokuti tikarima kana mavegetable unoze kuti ndakatenga half cabbage. Half cabbage yaitoita boy $2.53 half yecabbage handiti muri kuona. So tiri kutarisa maopportunities anenge ari kuno. Kunodiwa mbudzi chaidzo, mbudzi but unofanira kurera mbudzi yemhando inodikanwa kuno but mbudzi imbudzi. Saka nauchigona kungorera mbudzi yako kumusha unotogona kurera idzodzi, hapana zvakanyanya kuoma kana kusiyana ipapo. Saka tinoda kuti semadzimai tisvike pastage kuRed Lipstick yatiri kuti mudzimai wese ngaashande kusvika abata keshi.
Pane misangano yamakatarisira here kunge muri kuita?
Iko zvino takatarisira kusangana kuno semadzimai muna February kuti tironge nevamwe vekudiaspora vari munyika dziri kufana vanobva kuBotswana, vamwe vanobva kuUK, vamwe vachibva kuZambia, kunzvimbo dzakasiyana siyana, nevemuno tomboonesana semadzimai kuti tingazvifambise sei kuti tiite kubatsirana pamwe chete. Musangano watakamboita na 2020 wakatibatsira nekuti takabva tasangana nevamwe kumadiaspora tikanotsvaga mamaini edu semadzimai tikaona 49 mamaini egold. Tibva taita mapartnership nevamwe. Ini ndotoona partner wangu wandasingatombuziva ndakasangana naye muDubai auya kumusangano weRed Lipstick anonzi Wendy ari kuUK, amwe ari kuSouth Africa, mumwe ari kuRwanda. Tiri 6 vatagadzira syndicate. Saka tinotova nemigodhi yedu yegold. Tinoda kutanga kuchera manje mapaperwork ese for the year, tanga tichizvifambira tichizvigadzirisa tichidii. Saka tine madzimai anotosvika almost just under 100 and vamwe vanenge vatenga mugodhi vari 6, vamwe vanenge vari 4, vamwe vagadzirisa mugodhi yavo vari 2. Mumwe anogona kungoti ndoda wangu ndega kana kuti ndoda 2 dzangu ndega. Saka ipapo tine 49 dzemadzimai plus 100. Saka before musangano iwoyo tanga tisina kana pfungwa yekuita izvozvo. Saka tati tagara mukutaura mumwe takutaurai taka toitei plan of action yedu yakamira sei. Ndopakatanga kutadi kungoitawo zvekuitawo zvegoridhe tingomaina ugoridhe ndomatandira zvakaita. Saka sekuseka zvatofamba. Saka takatoona kuti kusangana nekuronga nekubatana because zvinoitika tizvekutika unogona kungove nemumwe munhu ari kunzoko ane mari asi ari kushaya munhu akatendeka wekushanda naye. kuRed Lipstick tinenge tiri bridge manje yekusanganisa vanhu kuti ava vakatendeka pane vamadzimai atiriozoziva kuti akatendeka. Izvozvi bhodha richakavharwa haro kunoko but pamadzimai ari kuuya taronga neZimbabwe Women's Bank kuti vapuhwe mari. Vasina mari taronga kuti vapuhwe mari kumabhengi. Izvozvo madzimai vari kuita chipatapata kufambira mapangisa mapepa nokugadzirisa mari enda patiri kuvaisa muzvikwata zvikwata zvimagroups 666. Then ndobva tatiwo kuti sevanhu vari kufambira zveempowerment nezvekusumudzira nyika neinei tabva takumbira tachema chema kuti tinokuonawo dzimwe mari nebank rate
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Abigail Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu. Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye, ndiri muWashington.